Mai Munangagwa vakataura mashoko aya nechishanu chapfuura apo vaiparura svondo rekucherechedza World Breastfeeding Week kumahose kwakumashonaland East. Amai Munangagwa vakati madzimai akawanda ari kufa paanenge achisununguka zvichikonzerwa nekusabatwa zvakanaka nevashandi vemuzvipatara.
Mukaona kuwanda kwatakaita munyika muno, ndimai vakaunza upenyu ihwohwo. Ndapinda muchipatara ndaona munana mai vamwe vakuda kusununguka vari kushinyira vedu nokugwadziwa. Zvino vamwe vakamira namadziro, vamwe vakazvambara, vamwe vakutadza kana kudya, kutadza kuti nguva yavo yaakukwana. Ndichivabvunza kuti dai vasikaendako kuzenge mangoo zvaita sei, zvanzi ndiyo iyo yekugwadziwa iyi. Zvino kana amai vavo vachiunza upenyu munyika, owanikwa tonzwa kuti amai vavo vashayika, ngavashayike nekuda kwamwari Ministry of Health, kwete kuti kushayikwa ne kuneglekta, ndingatichi kusabata zvakanaka mai vakazvitakura. Izvozvo ndoda kunzwa kuti mutemo wacho ndeupi, ministry igondiudzawo, tichimbosunga ipapo, tipasungisise zvikuru, nokuti madzimai edu ari kuenda achiita mashoma achifira muzvipatara nokuda kwokuti dzimwe nguva ari kumutarisa wacho angosiya zvakadaro.
Amai Munangagwa vakati kune vashandi vemuzvipatara vanoenda kunonwa svutugadziki vachisiya madzimai akazvitakura asina anovabatsira. Izvo zvinozoita kuti varasikirwe neupenyu.
Nguva yamai yavada kubatsirwa iye abuda aenda kutii? Saka mutemo iko zvino ndaanichida kuti Ministry of Health, minista baba vamakarao munotiudzira minista kuti mai vati mutemo ngauchirepo kuti asunungutsa zvafamba sei nyaya yacho iguva yake. Nokuti kubara mwana nokuzomuchengeta agozova mutungamiri wenyika mangwana rwendo rukuru. Saka tikashayikirwa namadzimai isusu takanyarara hazvinova zvinotibatsira. Saka taakuchema kuMinistry of Health negovernment nehurumende kuti tapera hewo, zvino vari kutipedza vongofamba wavo here? Mutemo unofanira kuti utarise izvozvo kuti amai vabude muchipatara vane mwana wavo mupenyu, nayo vari vapenyu vane utano hwakanaka.
Vakakurudzira madzimai kuti ayamwise zvakanaka vana vava vanenge vabereka kuitira kuti vana ava vakure vaine hutano hwakanaka.
Nyaya yatafambira nhasi nyaya yebreastfeeding, handina zvakawanda nokuti zvizhinji tazvinzwa kuti kuyamwisa vana vedu the first hour yaazvagwa nyaya yakakosha zvikuru. Uye vana mai kuya kwamaita pano, ndinokumbirisa kuti kana madzokera kumusha, ndima kunomiririra nokukurudzira madzimai vana vachangororwa varoora vedu navana, asi avo vanenge vakaita vana zviri pamutemo weduwe. Asi kana angozvarwawo zvinotingachadii, tongokurudzira zvakare kuti mwana iyeyo ngaayamwiswe kwete kuti arasiwe. Saka muchati kana madzokera kumusha mono kusha shoko iroro.
Amai Munangagwa vakati mukaka waamai haunetse nokuti unogara uripo, nokudaro madzimai anofanirwa kuyamwisa vana vavo nguva dzose.
Uye mukaka waamai hauudzise, haunetse, unogara uripo, mai vanofanira kuwana mukana wavo kuyamwisa mwana.
Mudzimai wemutungamiri wenyika akakurudzirawo vana baba kuti vasashungurudza vana mai vanoyamwisa kuitira kuti mwana akure zvakanaka.
Vana baba, ndichikumbira zvakare, mumhuri medu dzimwe nguva tine vano vanonesa, ivavo kana mai vachiyamwisa havadi kushungurudzwa kuitira kuti mwiri wavo nemukaka iwoyo uwande, kuitira kuti chavasununguka icho upenyu hwaiswa munyika akure zvakanaka mwana iyeyo.
Mumwe wevakuru vakuru mubazi rezveutano Dr. Bernard Madzima vakati zvakakosha kuti madzimai ayamwise vana vavo kwemwedzi mitanhatu yekutanga vasingapi vana ava chimwe chikafu sekurudziro inoitwa nesangano reWorld Health Organization.
Tine svondo rinocherechedzwa pasi pose rinonzi World Breastfeeding Week Commemoration, rinenge richikurudzira kuti madzimai ayamwise vana vachiteedzera gwara rakataurwa neWHO rekuti mwana mwedzi mutanhatu yekutanga anofanira kuwana mukaka wamai chete, achizokwanisa kufanirwa kuramba achiyamwa nechipuwa chikafu kwemakore maviri. Saka gore rino tiri kupemberera World Breastfeeding Week Commemoration iyoyi tiri kuno kumahosekwa, tina first lady vedu mai Auxillia Munangagwa.
Vamadzimba vakatiwo mwana asinga yamwe mukaka waamai anokwanisa kubatwa nezvirwere uye mwana uyu haakure zvakanaka mupfungwa.
Kana mwana asina kubreastfeed nyaya inonyanya kuitika inyaya yekwashiyoko kana yatinoti stunting. Mwana yeye haakure zvakanaka, anokura asina kudevelopa zvakanaka mupfungwa nepamu. Saka mwana yeye tingati upenyu hwake hunotanga huri padisadvantage. Saka tinokurudzira kuti mwana wese anga achibreastfeed kuitira kuti awane good nutrition kubva paudiki hwake kubva ichiri pamuviri.
Chirongwa cheWorld Breastfeeding Week chinocherechedzwa muvhiki rekutanga remwedzi wanyamavhuvhu, asi Zimbabwe yakanonoka kuita mhemberero iyi gore rino. Ndakamirira Studio 7 kumahusekwa mudunhu remashonaland East, ndini Kirim Dzamiri.